Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 5/2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mauto anonzi ari kuenderera mberi achishungurudza vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Mhiri zhonga yoitika kumashonaland west vanhu vachirohwa vachinzi vakavhoterei MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorarama nekutengesa kwamurombedzi mudunhu remashonaland west vanoti vari kudzingwa zvechisimba panzvimbo dzavanotengesera vachinzi havana kuvhotera ZANPF musarudzo dzakaitwa nemuvhuro wapfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANPF varwisa nhasi vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera nhengo yeMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa vakakunda mutungamiri weZANPF vaEmerson Mnangagwa pamavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu reZimba West. Pasvika Studio 7 nhengo yeZANPF uye vari vakambofanobata chinzvimbo chamambo Nyamukanga vaobe Nyamukanga vanga vachida kurova vaAmos Mwanza avo vazvidzivirira pavanga vachirwiswa nevechidiki veZANPF vanosvika gumi. VaNyamukanga vati ndivo vanotonga pamurombedzi. VaMwanza vapikisana nevechidiki veZANPF ava vachiti havarohwe vakapeta maoko avo. VaMwanza vati vakangotanga kurohwa vachinzi vakavhoterei nhengo yeMDC Alliance pamurombedzi.
Inini ndakuona vakomana ava ndichipfuura uku vakutondirova, ye mamuri maMDC, ye mamuri maMDC. Tati mwana idhi vakataura kuti mwana wese amwana wangu naidhi vachitaura. Vatokomana vavo vakatanga kundirova vakawanda vachindirova vakawanda. Zvoti vachanda vatadzira chii? Ndichizvipfuura nerodhi ndipo vatanga kundirova. Hazvo chavandirovere chii? Saka ndikumbira kuna vanhu veZimbabwe wese vakateerera kuti napana nokwakasound basiro wat basiro kozi nini anchazondita sei kozi ndingoro hwane vanhu pata ndinega ndakavhotera MDC vana kwanda kwavhotera MDC pati ndinda kuruwa asi kuti chandikurwerwa chii.
Vati nemamiriro akaita zvinhu vava kutyira upenyu hwevabereki vavo sezvo vatsigiri veZANPF vari kuti vachavapisira dzimba kunyange vakazivisa mapurisa.
Vatanga kundirova meso mubvuma unga chindirova vachindirova chindikwadza. Varunditiretena unanzwa kana kupisa munja kuti chakupisirai dzimba chichi zvakawanda zvakutaura vabereki vangu havasi safe nevanhu ivavo. Hanchozva chichakuitika nevanhu. Vabereki vangu havasisiri safe mai nevanhu ivavo.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west Inspector Clemens Mabwazara vati mapurisa asati atambira nyaya yakadai. Mumwe anotengesa zvinhu pamurombedzi vakizito jere vati vanotengesa vari kudzingwa mumwe nemumwe vachinzi vatsigiri veMDC Alliance.
Mavhenda arungwa vakangonyarara varimo havana kutaura zvokudzingwa kudzingwa vanhuvaMDC vari pese vakuona parunzi pada kuclean zvokutoti mangwana kunzi kune hondo yakaipa.
Vajere vati chakanyanya kurwadza vechidiki veZANPF ndechekuti vanhu vakawanda vakaramba kupfeka zvipfeko zveZANPF vachiti hapana chavanowana.
Infact nyaya imwe yatikaakiva isu takaramba kupfeka chi matisheti ndakada hanzikuda hembe yemunhu bheta nditore pondo ndiende kubhera kutenga hembe dzangu dzepondo ndinonga zvinhu zvizhinji mazvionera mukoma vanhu vese varapa chakatochara vakaungana ezvakakakasa vakada kuita musangano vakuti hanzi naNyamukanga Zimbabwe yese Zimbabwe yese mawindi yese ndiye zambia pano pashimba ndipamuda kuti MDC
kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe vatsigiri veMDC Alliance vari kushungurudzwawo nevatsigiri vebato reZANU PF kumutasa central kumanikaland nengo yeMDC Alliance vaozo chitere vanonzi vakatorwa nemapurisa nezuro vachipomerwa mhosva yekupisa imba yenengo yeZANU PF vakaendeswa kusina ane anoziva. Asi nengo yakakwikwidza ikakunda musarudzo yemumiriri wemutasa central vaTrevor Sarowaka vati vachitere vari kumapurisa ekwamutare uye vatuma magweta avo ikoko. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi ndine Arthur Chigoriwa.
Mauto anonzi ari kuenderera mberi achisungurudza vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana ore mauto panyaya iyi. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Zvinhu zvakamira sei vaDewa Mavhinga?
Ibatai muZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kutya, vanhu vari kurohwa. Iko zvino mamba kwedza anhasi kuma 2 a.m. kuHighfields, mumusha weHighfields. Kune dzimba ina dzine vanhu varohwa zvakaomarara nevarume vanga vakapfeka zvinofukidza kumeso vaine puti hombe dzehondo. Varume vaviri vazotorwa mudzimba idzo kuHighfields kuWestern Triangle. Ndokuendwa navo kumugogo kumasvingo uko kwaboka. Kufoje kumakuva iko ndiko vanoroverwa zvakare vachitsikwa vachibvunzwa kuti ko mukuru wevechidiki kuMDC anonzi Emoji Dziva ari kupi. Vanga vachirohwa vakanongedzerwa kuti mumusoro. Tiri kunzwa zvakanyanya kuti munzvimbo dzakawanda dzekutendarira mazuva maviri apfuura mupangwa dzousiku mapurisa mapudzi anga ari kurova vanhu vakasimba. Idambudziko guru kuno nekuti vakuru vemauto vanoti ivo havana mauto avakatuma kuti vapinde mumarukishini. Asi tiri kuona vanhu vanenge vaine puti nehanzu dzechiuto vari kushungurudza vanhu. Zvakaoma zviri kuno.
VaMavhinga, vanhu vangada kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapurisa nemauto. Mapurisa ndo anofanira kunge achichengetedza runyararo. Mauto anozikanwa nekudzivirira nyika kwete kupinda muvanhu. Chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapazi maviri ehurumende aya?
Panenge pane besanwa nekakusawirirana karipo nekuti pane umwe akakundikana musarudzo anga ari mukuru kuzanu pepa anonzi Terence Mukupe akanyora pamasaisai achiti ko mungagotumira mapurisa kuti vanopodza mhirizhonga sei ivo imi muchiziva kuti vane ushamwari neMDC tumai masoja arakashe vanhu. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti pane kakusawirirana karipo zvakarewo. Mapurisa chaivo mumiriri wemapurisa amai Charity aramba vanoti ivo vakakumbira mauto kuti abatsire. Asi tikurudzwa zvakare munguva muzuva ranezuro kuti pane mapurisa anogona kudarika zana chairo vakatorwa vakaenda kunzvimbo yemasoja yePomona Barracks kwavari kuferefetwa nekubvunzwa sei vasina kukwanisa kumisa kutaridzira kwevatsigiri vavachamisa.
Kupindira kuri kuita mauto uku munyaya dzemamiriro akaita zvinhu munyika kuri pamutemo here semaonero enyu sezvo muri gweta zvakare muri murwiri wekodzero dzavanhu?
Kwete, hakusi pamutemo nekuda kwezvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga, hakusi pamutemo nekuti vanhu vakadzidzira basa rekugadzira zvemhirizhonga nezvekuchengetedza mutemo mapurisa kwete mauto. Chepiri, mauto paakapinda musi waAugust muHarare vakangosvika vachiridza kuti vachishandisa chisimba takapfuuridza nekuti vanhu vavaipfuura vamwe vaipfuura kumusana vachitozviendera kwavaienda vachibva kumabasa vanga vasina zvombo. Saka masimba akashandiswa akapfuuridza mwero pamutemo. Hazvitenderwi kuti mauto aridze nyere chaidzo mbumburu dzemoto kune vanhu vanenge vachiratidzirawo zvavo. Chetatu ndechekuti iko zvino tinofanira kuona kuti dei mauto anga atobva zvakare mumigwagwa nekukurumidza. Asi nazvino varimo havasi kushara kuti uyu ane mhosva kana kuti haana. inenge ichingova pamba zvonge munhu wese zvake anenge aonekwa ari mudharaunda anenge achirohwa kana iyo musowa wakarova munhu musowa wani akasimuharare vazhinji vava vakarova vainge vachizozoendera kumabasa kana kuti kubva kumabasa vasinei nezvaiitika asi hakuna aisiyiwa munzira yemasoja
vamavhinga sezvo imi muri gweta veruzhinji vangada kuziva kuti izvo mutemo unoti kudii kana mauto achida kunzi apinzwe muvanhu kuti vamwe vari kuti izvo mutungamiriri wenyika under section 213 yemubumbiro remutemo wenyika ndivo vane masimba chete asi zvakare hazvina kujeka paripo pari kupuhwawo mapurisa masimba ekukumbira mauto kuti anga achibetserwa
pamutemo isiagoseregaijeke zvakatojeka kuti munhu mumwe chete munyika yezimbabwe ane kodzero pamutemo yekutuma mauto mutungamiri wenyika anova pari zvino vamunangagwa kunyangwe chikumbiro chikauya kubva kumapurisa ngatimboti ichauya chikumbiro chekuti vabatsire chikumbiro chese chinopiwa kumutungamiri wenyika ndiye ega ane mvumo pamutemo yekuzotaura kuti mauto ngaachipinda zvakaitika hazvina anoziva nekuti mutungamiri wenyika ari kutotaura kuti aroda kuti paitwe tsakurudzo yekuziva kuti zvakambofamba seiko ndotekutanga tepiri nhasi mauto vakuru vemuyika vataura kuti ivo hakuna mauto akatumwa mumarokesheni zvakare mutevedzero wemutungamiri wenyika vativeke vanotiwo hakuna mauto akapfuura vanhu vakafa asi pane umbopo huzere vanhu vakawanda vakaona zvichiitika vanoziva zviri pachena kuti aiwa zvakaitika ndezvekuti vanhu vanga vaine futi mauto
aiwa tinotenda vamavhinga nguva yedu ndo inenge isina kuti mirira kudivi redu zvakanaka mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare nhengo yezanupf mubulawa yova joseph chuma vanoti hazvina kunaka kuti masoja ashungurudze vanhu asi vachuma vaudza mutungamiri ngomo westudio 7 kuti pane vanhu vari muchiuto vari kuda kusvibisa zita rehurumende
basa ravo nderekuchengetedza runyararo nekumeka shuwa kuti vanhu havakuvadzane but now tichiona kuti like for example video yandakaona yemusoja aya akanyatsozotofugama pasi kutopondera futi yake echipfuura vanhu that was wrong even ukatarisa pavhidhiyo yacho kuna ume musoja wake akatouya echimhanya akatomurova pamusoro apa kuti kutomutsiura kuti uri kuiteiwo because ukatarisa vamwe vese masoja vaipfuura mudenga kuratidza kuti aiwa vaingotyidzira chete maorange shots kuti vanhu vadisbase but uyu anga akutorwa kunge atove muhondo chaiko kutopondera vanhu izvozvo hatingazvitendere izvozvo hazvifadzi chose but futi again ukatarisa zvinhu izvi zvinokonzera futi nekuti mukati pevanhu vedu vava vanhu vechiuto nezvese zvakafananafanana so vamwe vacho havasi kufamba nehurumende iyoyo havasi famba nemukuru vanogona kuita zvinhu navomo kuita kuti vosvibisa zita remukuru nezita rebato redu rezanupf nehurumende chaiyo chaiyo kuti vovanyatsongofizidza chete kuti ha zvovangokaurisa saka zvinofaongororo izvozvo
saka naizvozvo muri kuti pane vavengi muhurumende yava mnangagwa zvikuru sei kumauto nekumapurisa uku
ndodaira kuti ndochokwadi riripo iroro kana singari kuhwandirana varipo vamwe vanhu vasingafambidzani nehurumende yababa mnangagwa vanoda kuisvibisa varimo mumukati zvinofanwa kutoongorora izvozvo because iam sure even order payakapiwa masoja aya order yanga ripo papa ndokuti tidzirai vanhu vanhu vadispace handione kuti pakaipa order unzi urayai vanhu fire live bullets kudaro because ukatarisa masoja ese aya aimhanya aya vese vanga vakadowedzera futi dzavo musoro echifuura musoro but hero nzenza hwandi ratoa zvogwada machaiko kunge munhu utori muhondo kutoema chaiko kutopfuura vanhu that's not normal and that ukanyatsozvitarisa munhu handirine musoro wake unopisa uchitoenda but apa ari kutosvibisa chii hurumende ari kusvibisa mukuru wedu ari kusvibisa even bado redu because handiti vanhu vanoti masoja ndezanupf mapurisa ndezanupf but im telling you even ukatarisa voting pattern chaiyo chaiyo ukatarisa mapurisa akawanda haana tombovhotera zanupf yacho saka kuti woti ndezvanipf nebabacho unotoshaya
nengo yezanpf mubulawayo vajoseph chuma vachitaura vari parunhare vari mubulawayo kwakare nantungamiri ngomo westudio 7 Apo MDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika dzinoti kana MDC Alliance ikakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva vaEmerson Mnangagwa veZANPF vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika havagadzwe kudzamara nyaya iyi yapera mumatare Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera
Vaimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuenda kumatare kunopikisa zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC bumbiro remutemo yenyika rinopa vanenge vasina kufara nezvabuda musarudzo mazuva manomwe kubva panoziviswa zvabuda musarudzo kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kana izvi zvisina kuitika zvinoreva kuti vanenge vakunda musarudzo vanogadzwa semutungamiri wenyika mukati memazuva mapfumbamwe kubva pazuva raitwa sarudzo vari kuziva zviri kuitika zvakare vari gweta muMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance iri kuenda kumatare mangwana kana chipiri kuti inopikisa zvakaziviswa neZEC
Tichange tichienda Monday kana Tuesday at the very latest. Tiri mushishi izvo zviro kuti magwara acho anyorwe. Zvinodawa nechimbi chimbi nokuti zvine mazuva azvakatarwa kuti tinge tichiindisa. Saka hatisi kuda kubuda mumazuva iwawo. Otherwise nyaya yacho inozopera.
Asi nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vachitaura senyanzvi yemutemo vanoti kuti MDC Alliance ibudirire panyaya iyi. Fanira kuburisa humbowo hwemagwaro ekuzivisa zvakabuda musarudzo panzvimbo yega yega yakavhotera vanhu munyika uye magwaro ayo anofanira kufanana neZEC pamwe nevamwe vakapinda musarudzo idzi
kukoti kunoendwa neevidence yaye mav11 mav11 ane candidate yese yanga iri muelection so vachamisa havana mav11 avo yega akasiyana nemav11 ane vamwe saka mukaenda kukoti koti inongoiti ngatione mav11 ane ZEC toona mav11 ana vachamisa toonawo mav11 ana Maduku toonawo mav11 ana vakosana moyo mav11 ana panozoona kuti mav11 atinawo anongozifanana nemav11 aneti ane ZEC handioni iri nzira yavangabudirira
vamaduku vanoti matare anosungirwa kupedza nyaya iyi mukati memasvondo maviri uye panguva iyi vamunangagwa ndivo vanenge vari mutungamiri wenyika
zvakatonyorwa pasi mubumbiro remutemo iroro vanhu vanofanira kuenda kubumbiro iroro zviri musection 93 nesection 94 yebumbiro remutemo reZimbabwe saka zvingabatsira kuti vateereri vazotora bumbiro nekuti bumbiro rakatenderedzwa kune vanhu vese saka mukaenda musection 94 section 93 yebumbiro remutemo ndinotaurira kodzero yeanenge aruza election kuti aende kucourt ichitaura futi kuti court inofanira kupa answer rei section 94 inochitaura iyo kuti president vanozogadzwa rei saka as long as tichidhila yakuuya kwavamunangagwa uyu anogara aripo
vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vaudza studio 7 kuti sekunzwa kwavari kuita MDC Alliance ine umbowo hwekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa uye kana umbowo uhwu ukatambirwa nematare bato iri rinogona kubudirira asi vanoti zvinogona kunetsa kana MDC Alliance ikatadza kuburisa humbo uhu
ndinoona sekuti nyaya yehumbo inyaya ichanetsa nyaya yekuti ndiana akagara pabhenji inyaya ichanetsa wazvibata nza zvose ndoona sekuti kuenda kumatare edzimhosva ndiri pedo pedo nekuti kutambisa nguva kana vaenda zvavo vanenge vachizviitira kuti ndozvega zviripo zvavangakwanisa kuita maonero andozviita zvangu kungoitawo zvekuti vanenge vakungoitawo
vamunangagwa vakawana 50.8% vachamisa vakawana 44.3% musarudzo yemutungamiri wenyika yaikwikwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu kusanganisira vamaduku ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera musi wa14 nyamavhuvhu. Teererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza2 p.m. kusvika na5 p.m. pamasaisai anoti 9:09 a.m., 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichifenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga na 7 p.m. cheShona uye Ndebele na 7:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 604, ne 15460. Vechidiki muriko heroko, yashuka nguwe kuti tichipinda muchirongwa chenyu, chamuno pakurirwa na Evans Zininga we Studio 7.
Kwa zuwa hii mwuri ya Zimbabwe, ndino kuchingamidza hii kuchirongwa cheshondo rega rega cheve chidiki chatino uya tichikurukura neve chidiki vegu Zimbabwe wa anosimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka ndichakupai hurukuro nezvizvarwa zveku Zimbabwe vechidiki vanga vari muno muAmerica. Muchirongwa che Mandela Washington Fellowship chinonzwa vechidiki ku America. Vachizodzidziswa zvemubato namabhizinesi vari kuno muzvikoro zvemuno muAmerica. Totanga kutaura na mukoma Shupai Steven Mujei, avo vanoshandira hurumende vari kumusha vari mubazi rezvekurima vari mazvikokota wezvezvipfuwo. Tinzwe kuti zvakafamba sei muchirongwa ichi.
Mandela Washington Fellowship kuti Young African Leadership Initiative ii program ye US government inoda kuedza kusimbisa ma leadership training scout capacity building kuvanhu vari kuita mabasa akasiyana siyana muZimbabwe.
Asi muchidimbu chamanyanya kudzidza chii muchirongwa chamafambira ichi?
Tatanya kudzidza kunota yakunodzidza zve leadership training. Saka tatadzidza so far ndezvekuti sevakomana vechidiki nevasikana vechidiki zvakakosha kuti temuenzaniso wakanaka mumabhizinesi akasiyana siyana nemabasa atinoshanda back home in Zimbabwe. Saka being a leadership,
saka imimi kana madzokera kumusha chamuri kuno chamuri kubva kuno muchiti ndichanoitawo ndechipi kusimudzira nyika yenyu.
Pandakauya kuno chinangwa chandana kanyanyonda kutarisana nacho inyaya yekurwisana nenzara. Saka zvandadzidza so far ndezvekuti tine mikana yakawanda kuAfrica yekuti tiedze kusimudzira kugadzirwa kwechikafu kunyanya mumareseva vatinoshandira. Saka ndozvandakanangana nazvo izvozvo zvandadzidza kuno zvinoda unoshanda kutiedze kuwandudza nyaya dzekuwanikwa kwechikafu mumamisha medu, which is a very big problem sekutaura vachokuita ikozvino.
Regai tinzwewo kuna muzvare Talent Tatenda, avo vanga variwo kuyunivhesiti yekuDelaware muno muAmerica. Tinzwe kuti chirongwa cheyali ichi vakachionawo sei.
Chinhu chandakabatisisa nguva yese yandandiri kuno kuAmerica ndechekuti isusu sevechidiki tinofanha kubata mikana yatinayo mukuita zvakasiyana siyana zvatinoita. Kunyange zera ripi tinofanha kumirira zvinhu zvatinofunga, angava maideas atinawo kana kuti zvinhu zvatinofunga kuti zvinosimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Tinofanha kuwana mikana yekuti tinokwanisa kutaura zvinhu izvozvo zvatinofunga kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.
Kune mwanasikana kuZimbabwe wechidiki. Mashoko amungamudzewo ekumukurudzira ndeyekuti kudii?
Mashoko andinotaurira anotarisira kwandiri ndeyekuti zvaunofunga zviri pamwoyo pako kuti inini ndinofanha kuita zvakati. Inini Janet, inini tarisirai chero zvauri nezvamuzvarwa zvawakaitwa, kunyangwe nyika kwawakazvarwa muZimbabwe, kwagutu here, kuBulawayo here, kuRusape here, kwaMutare here, kuDora Pindo, iwewe une zviri pamwoyo pako zvaunofunga kuti zvinogona kusimudzira Zimbabwe. Usazvitarisire pasi, simuka utange kuita zvaunokwanisa kuita kuti uite chinhu ichocho chaunosvira kuti Zimbabwe ive nyika inosimudzirika kana kuti inoenda pamusoro pane dzimwe nyika.
Tinoda kutenda zvikuru kuna mukoma Shupai Stephen Majei na vanzvadzi vedu muzvare talent tatenda kunge vanga vainesu muchirongwa. Vadiwa vateereri ndokutenda iwo nemi mange muinesu muchirongwa chino. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya apo pandicha kuigira izve chimwe chirongwa cheve chidiki anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muno muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero chatinopiwa natanonoka wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ndinokuchingamidza ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuda kutaura na Reverend Dr. Ray Motsi veChristian Alliance uye vachidzidzisa paTheological College Harare pamusoro pebasa riri kuitwa nemakereke maererano nezvesarudzo ichangopera mukuitwa.
Sarudzo yatakapedza kuita zuva mashomanana apfuura, kuona kwedu isu vamwe yakanga iri sarudzo yakanga ine tariro yokuti ingapewo mukana wekuti Zimbabwe ienderere pamberi. Asi zvakazoitika zvacho musarudzo imomo nezviwanikwa zvakabva imomo hazvina kuzojeka kuti munhu wese akanga avhota nevaitarisira vanenge vavhota kuti zvatichawana mutsidzo macho zvingasvika pazviri nhasi uno, zvokutoti nesuwo tiri kutokadzi kuti chii chakaitika.
Saka chechi yoita sei nezvakabuda izvi?
Chechi inofanira kuramba yakamira seavo vanokwanisawo kudzikinura nekuyamura kana pasvita mhirizhonga nekutsanzwanana kwakafanana naikoko. Saka chechi haitombofanira kunge ine dera yakarerekera. Chechi inofanira kumira pachikwadi nekubatsira kuti zvinhu zvigadziriswe. Ndo basa redu iro. Naizvozvo inofungidzira kuti dai zvaibvira pakave nekutaurirana, pakave nekugadzirisa zvakakanganisika zvacho, chinongonetsa ndechekuti chokwadi chaicho ndechekuti kana zviri zvinhu zvakatarisirana nekuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka, panofanira kunge pakaburitswa umbowo hunoratidza izvozvo kuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka. Kuti vakaverenga vacho vagokwanisa kuziviswa nekuratidzwa ndopa vakakanganisa. Zvino kana zvisina umbowo zvinotikanganisa nekuti hatizoziva kuti chokwadi chaicho chaicho chiri paka. Chatisingadiwo zvedu ndeche kuurayiwa kwevanhu mirizhonga nemasoja anouya neputi dzakapakwa ma AK-47 kupfuura vanhu vasina futi vasina zvavanga vaita. Izvozvo ndo zvinhu zvisingafani kunge zvichiitika. Naizvozvo huvapo hweami muchivanze munofanira makagara vanhu vasiri vehondo ndo zvinhu zvisingagamuchiriki, uye zvatizive kuti sei zvirikuitwa saizvozvo.
Sevanhu vechechi, mambofungawo here zvokuti mugare pasi nehurumende muvataurire zvamunofunga zvinhu zvisati zvanyanyiso kuipa?
Chinongonetsa ndechekuti isisu matauriro edu haafani kutaura ari matauriro ari pachena. Zvizhinji zviri kuitika nemachechi asi hazvifani kunge zviri zvinhu zviri pachena nekuda kwekuti mamiriro acho akaita nyaya yacho haasi mamiriro ayekuti munhu anogona kungotora divi womirira nedivi iroro. Haisiriyo nzvimbo, chinzvimbo chedu icho, chinzvimbo chedu isu ndechekuyananisa.
Munoudza vatenderi venyu mashoko api?
Mashoko edu ari pachena baba, haana zvinhu, hapana chinombotikanganisa nekuda kwekuti isu tinenge tiri vanhu vanovimba naMwari. Tinoziva kuti hurumende inosarudzwa naMwari uyezve Mwari ndiye ari mukuru pane zvose zvinenge zvaitika. Naizvozvo tinoramba tichikurudziridza kuvatendi tidai vakaramba vari kuna Mwari uyezve vachivimba naye kuti Mwari ave ndiye anotitungamirira. Mwari apindire kunyange pakakavadzanwa ipapa. Naizvozvo chivimbo chedu netariro yedu iri muna Mwari nekuti Mwari haakundikaneba, uyezve Mwari haakanganwe, uyezve Mwari haatadze. Mwari anotigonyera nguva dzose. Ndimwari wenyasha, ndimwari werudo.
Nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. Ray Motsi ve Christian Alliance uye vachidzidzisa pa Theological College muHarare. Ndinokusarisai nemufaro. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Dabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ngatisanganei zvakare mangwanani na 6 a.m. apo tinenge tichikupai chirongwa chemangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.